Varimi ava vanoti havana mbeu yekudyara sezvo iri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwe murimi anorima kumakonde vaIshmael nyika dzino vanoti havana mari yekutenga mbeu nekudaro vave kutodyara chibage chemudura chavakakohwa gore rino icho vanofunga kuti chichadzikisa gohwo ravo.
Inini ndinofunga kuti zvinoide vanhu vakangokwanisa kuwaniswawo kana kuti mbeu kuti ungokwanisa kudyarawo nefertilizer.
Pakiti yembeu yechibage yemakirogiramu gumi iri kutengwa nemadhora ari pakati pemazana matatu nemakumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi maviri zvichienderana nekuti imbeu yemhando ipi. Vanyika zvino vanoti vagari vanofanirwa kupiwa chibage cheupfu sezvo kuine nzara zvekuti vanhu vachapedzisira vokanga mbeu.
Nechibagewo chekutiwo patuma ndimbopuwawo kana kutiaaiinge zvinoita nezvavanongotsvaka nokwanisa kurarama. Nharaunda munomuwana asina zvokudya nyaya yekuti mvura yacho yakakasira kutiza chibage nobva chasvodza hachina kumboita zvakanatsona.
Zimbabwe yakatarisanawo nenzara inotyisa sezvo vanhu mamiriyoni masere vari kuda kubatsirwa nechikafu. Mumwe mugari akagariswa patsva kuBhangeti vaUpeni Dzove vanoti varimi vakawanda havana mombe dzekurimisa sezvo dzakafa.
Mombe dzedu dzakafa vakatofa hatina kutaurwa chii chaangonzi January disease saka hatina kutaurwa kuti chirwere rudzi kana kuti chinorapwa nemushonga wabizvo sinhanasafata taingobaya mushonga mutenga uno mushonga kubaya unotenga uyu mushonga obaya ungotiwo hamene yapona.
Kunyange hazvo varimi vari kuti vakaomerwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekumahusekwa mudunhu reMashonaland East nguva pfupi yapera kuti mvura zvayaturuka vanofanirwa kubuda mudzimba varime vachiti vasina mbeu vanopiwa mbeu nehurumende pasi pechirongwa chePresidential Scheme. Asi vakafanobata chigaro chevanotungamira mabasa edunhu reMashonaland West kana kuti Provincial Development Officer vamedia Mugandani vanoti mbeu iyi inongopiwa chete vanhu vanoshayiwa vasina kana mombe. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti varimi vari kusangana nematambudziko ekushaya zvekurimisa nekupiwa mbeu nehurumende nguva yapera. VaKuipa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nguva iripo. Kunze kwekushaya mbeu, vakawanda vanoti varimi vane minda asi havana zvikwanisiro. Mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vapamusangano wavakamboita kukariba vakashoropodzawo urongwa hurumende hwekutadza kupa varimi matrakta ekurimisa vachiti kurima nemombe zvinotadzisa varimi kurima nzvimbo dzakakura kuti vakohwe pakuru.
Ngeujama yakaitwa kuna vanyerere kutanzania yeti ndeyekuti munhu nemunhu ngaave netsinga dzekudiriro kumaruzevha uko vanotiregai kurima nemombe indai kunorima nematrakta trakta pevillage handiti vakamita majidhosa kwete zvokundarama muchidhonza nemajejo is antiquated is archaic zvinoratidza kuti hurumende yenyu yakadhakanyika musoro taakufanira kumuvha from subsistence agriculture to commercial agriculture.
Hurumende inoti varimi vanosvika zviuru mazana manomwe vari kupiwa mbeu nefotereza pasi pechirongwa chePresidential Scheme. Vamwe vanosvika zviuru mazana mana vanotora zvikwereti pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini apa Chigoriwa.